chandinoona dambudziko nderekuti tiri kuita yatinoti under reporting macases whether ma deaths or whether vanhu vabatwa necholera. There should not be a big difference between my confirmed cases and suspected cases like that. That means that we are not testing enough or we are not reporting enough. Saka zviri kuitika ndezvekuti manumbers evanhu vaya vari kuuya nemanyoka nezvimwe zvakadaro ari mwodzi manyoka iwo vazhinji acho ari echolera. Saka zvinoita kuti vanhu vafunge kuti ha zvinhu zviri kufamba zvakanaka munyika. And yet we have a big crisis on our hands, health crisis, echolera.
Zvinokonzerwa neizvi zvinoreva here kuti hurumende haina zvakakwana kana kuti vashandi vakakwana vanenge vachiita basa rekuongorora zvirwere zvakadai?
Ndingasinyatsokuziva kuti dambudziko riri papi, my brother. All we know is at the end of the day the number of vanhu vari kutestwa kana kuti vari kuongororwa kuti vane chirwere chekholera here, malaboratory tests anofanira kunge ari kuingiriza. And the fact yekuti manumbers aya they are still suspected, you know, couple of weeks later, means that hurumende haisi kuita enough, whether it's shortage yemaworkers here, whether it's shortage yematest kits here, or whether it's the reporting mechanism iri in place yokuti manumbers ari kunonoka kuupdatewa. So either case, we need these numbers to be reported real time and accurately. Saka kana vari kunida more equipment, ngavatsvage equipment yekuti vateste vanhu nokurumidza. Kana ari maworkers, the same thing. Ndokuti dambudziko rekholera rikurumidza kupera muZimbabwe.
Tiri kunzwawo veWHO vachinyora padandemutande reX yaimbonzi Twitter kuti nhomba iyi yekudonhedzera kana kuti oral vaccine inoshanda zvakanaka pasina matambudziko akawanda anozosangana nemunhu anenge ainwa kana kuti atingati maside effects. Ichokwadi here semazivira amunoitawo sachiremba?
Ichokwadi, my brother. Mavaccine mazhinji they are very safe and zvinosanganisira iyoyi nhomba yekholera kana dzimwewo nhomba dzakaita sana polio, dzemeta makumbo nezvimwe zvakadaro. Most of the time dzinenge dzaitwa marigorous testing because mavaccine aya mishonga iri kupuwa vana. Saka vana vakapiwa mishonga isiri safe mune matoaaffecta upenyu hwavo hwese. So there is every effort made nemascientists nedzihurumende kana maorganization like vana WHO kuti mavaccine ainge ari safe.